manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 9 2020 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika zana vofa nechirwere cheCOVID-19 munyika zvikuru muHarare. Magweta emutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau vaHope Wachingono anoti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Zimbabwe yotarisira nhumwa kubva kuSouth Africa cheronguva kunyange hazvo vamwe vari kuti chitsvambe chekugadzirisa zviri kunetsa munyika chiri kuvatungamiri venyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika vave zana nevaviri kana kuti 102 muHarare muri imo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi mashanu nevashanu kana kuti 55. Bulawayo ndiyo iri kutevera pavanhu vafa vanosvika makumi maviri nevatatu kana kuti 23. Dunhu reMasvingo chete ndiro risina kana munhu mumwe chete ati afa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvina nemazana mashanu ane makumi manomwe nemashanu kana kuti 4575. Vapora vadarika chiuru chimwe chete nemazana mana ane gumi nevatanhatu kana kuti 1416. Sezvo chirwere ichi chatanga kupararira zvakanyanya munyika, tabata nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Brighton Chireka tikatanga nekuvabvunza kuti munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi.
Chirwere cheCOVID-19 chapararira. So masymptoms anofanira kutariswa nevanhu kuti vafone manumbers ekuti vanotestwa. Ndo anoti kana munhu achikosora, chiwana chizarirwa, achipisa miri temperature kana kupisa nokupindwa chando kutonhorwa kana kurwadziwa nemiri yese kana ma muscles kana ma joints achirwadza nedzimwe nguva vanogona kutanga kungorutsa kana kuita diarrhea kana kuti vamwe vanoona vachiita not loss of taste or smell vachitadza kufema vachitadza kunhuidza zvino kana kutesta chikafu vanenge vaya kuto vasakwanisa kuita izvozvo.
Vanenge votsvaga rubatsiro kupi chaizva?
So vanofanira kuti vafone number ya 2019 kuti kana kufonera chiremba wavo taura naye pafoni. Ngavarege kuenda kuzvipatara, vanotanga vafona kuti vaonekwe vataurwe navo pafoni vozoudzwa zvokuita kuti vanotestwa.
Ko kana munhu azarirwa zviya zvekutadza kufema Dr. Chireka?
Kana munhu achinga aona kuti arikutotadza kufema kana kutaura, vanofanira kuti vashedze ambulance kana kuti varikutozarirwa chest pain, varikuzwa kutsimbirirwa pa chest pawo kana kuti vakatadza vanga vakuta confused vato dizzy vasazvi zvavarikuita, vanofanira kutokurumbidza kufonera ambulance kana even vakutadza kufamba kana kuita chomabasa vanofanira kufonera ambulance. Kana vakatanga kuona vamuromo yavo yakuita blue kana mafesa vakuita blue vakuzarirwa futi vanofanira kuti vafonere ambulance nokasira.
Izvi ndo zviri kuwanikwa here muvarwere vakawanda veCOVID-19 chiremba?
Vazhinji havamboita masymptoms akawanda akadai so vazhinji vachange vachigara kudzimba vasingadi kuenda kuchipatara, vasina need kuti vaende kuchipatara. So vanonga vagara kumba vanoudzwa kuti vaite self isolate, vanofanira kuzvitsaura kubva kune vamwe kuti vasatapurire chirwere. Asi kune avo vanenge vaakudzimbirwa sezvandataura kudhara izvo kuti vanofanira ambulance, ndovanenge vakuda kuenda kuchipatara vasvika kuchipatara ikoko kazhinji kazhinji chavanenge vachitarisa vanenge vachitarisa kuti vaone kuti vari kuwana here oxygen yakakwana
oko kana vasiri kuwana mweya wakakwana kana kuti oxygen chii chinoitika
so vanogona kuiswa paoxygen yekungopiwa tube yeoxygen vachifemeswa naizvozvo vazhinji vanongoita zvakanaka vazhinji havatomboda kuzobatsirwa nemushini vashomanini vanozodawo maybe havachakwanisa kufema vega vakuda mushina inonzi ventilator ventilator mushina unobatsira vanhu kuti vafeme ndowanda singa vakudiwa but vashomanini vanozodawo zvakadaro vazhinji vanonge vari vazhinji havatomboda kuya kuchipatara
Nyanzvi munyanzvi zveutano Dr. Brighton Chireka vari parunare kuBritain. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mirioni imwe chete vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vadarika zvuru makumi maviri nevaviri ane mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 22,903. Vanhu vapora vadarika zvuru mazana masere nemakumi maviri kana kuti 720,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamirioni gumi nemapfumbamwe ane zvuru mazana matanhatu kana kuti 19.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zvuru zana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 162,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zvuru mazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 727,000. Vapora pasi rose vachidarika mamirioni gumi nerimwe nezvuru mazana mapfumbamwe kana kuti 11.9 million. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti magweta emutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume uye mutori wenhau ane mukurumbira mukuburitsa nyaya dzeuori vaHopo Chingono haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vaviri ava vari muusungwa mujeri rechikurubhi Maximum Prison vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Vaviri ava vanonzi vakaendeswa kuchikurubhi pakati peusiku nemusi wechishanu vachibva kuHarare Remand Prison mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Magweta aya anoti vaviri ava vari kunyimwa chikafu chinoenderana neutano hwavo uye vari kufamba vakaiswa ngetani dzemumakumbo. Vakuru vemajeri vanonzi vari kungoti zvavari kuita zviri kubva kumusoro. Vaviri ava havanawo kupiwa majuzi ekupfeka achinzi ainge apera. Magweta avo anotiwo akanambidzwa kutaura navo nezuro muchiwande sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prisons vaMeya Kanyezi kuti tinzwe divi ravo. Mune imwe nyaya bepanhau reZim Live rinotiwo mumwe mudzimai wechidiki Nonxolo Maposa akapambwa ndokurohwa nekumbunyikidzwa nevanofungidzirwa kuti vasori nemusi wechishanu avo vanonzi vaitsvaga sekuru wake vaJosephat Ngulube nenyaya yekuda kuratidzira kwaida kuitwa mwedzi wapera uku. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudancube sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Vakawanda vanopikisa hurumende vakatiza misha vachitya kuitwa kafira mberi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vamwe vanopikisa ava matororo izvo zviri kushorwa nevakawanda kusanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres. Kwamutare vamwe vanoshanda vakazvimirira woga vari kusungwa vachirambidzwa kuita misangano sematauriro emutori wedu wenhau Loida Moyo.
Mapurisa kwamutare kasunga nhengo nhatu dzesangano reamalgamated chiyadzwa Community Development Trust achidzipomera mhosva yekuita musangano uri kunze kwemutemo panguva ino yelockdown. Vatatu ava vazoregedzwa mushure mekunge vabhadhara faindi yekubvuma mhosva yavo. Vakasungwa ava vanosanganisira sachigaro wesangano iri vaJay Kasakara, vaAmos Muchena navaClive Gore. Vakasakara vaudza Studio 7 kuti vakasungwa nemukuru wemapurisa anoshandira kwachiyadzwa Assistant Commissioner Arnold Mac makomo pavange vari pakati pokuita musangano wekuzeya mabatsirikanike angaita vanhu venharaunda yavo panguva yelockdown ino.
Takange tiri parombe paprimary school tichiita discussion yedu yatanga tiri 3 takamaintaina social distance kuti titeedzere maprecautions ecovid aitaurwa anotaurwa nezvawa. Ipapo ndo patakazoona motikari yaascom yasvika pasi. Vasvika ipapo takazviintrodusawo kwavari ndobva kuti munoita nezvei muri kuitei muno. Takavatsanangurira kuti isusu tiri kuitawo egroup discussion yedu tiri 3 yatiri kudiscussa nezvemalocal government governance issues ari mumaareas anoitwa exploitation yemanatural resources since iriyo field yatinoshanda tichitarisa nezvaita.
Asi vakasakara vanoti mukuru wemapurisa havana kuzvitambira,
havana kuda kunyatsotiteerera. Vakati we are still suspecting and tiri kutokuonai sevasungwa vedu nenyaya yekuti tiri kukuonai kuti pamwe muri kuita zvepolitics madocuments anezvamataura inogona kuva false statement. Tiri kufunga kuti ndimi vanhu vari kuita reorganization of the demonstration yemusi wa 31 isina kubudirira zvakanaka.
Vati chinokashamadza inyaya yekuti mabasa avo anozivikanwa nevemunharaunda nemadzisabhuku uye nemakanzura.
Semayouth ariwo mucommunity ari kushandawo community work yavo vakatoregistwa vane a deed of trust ravo. Takaengeja headman, tikaengeja ma-traditional leaders mazhinji. Tinotozikanwa mucommunity kuti ndobasa ratinoita. Zvinhu zvatisina kukasika kutonzwisisa kuti zvambofamba sei.
VaJames Mpfumi vanoshanda nesangano reCenter for Research and Development iro rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa sekwachiyadzwa. Vanoti nguva zhinji mapurisa anotyora kodzero dzevanhu vachivanda nenyaya yechirwere checovid-19.
Zviri very much disturbing kuti ma community based organizations vari kutitwa suspected criminals vachidiscussa ma issues ari kuaffecta community yavo vachifollowa ma guidelines ari kutaurwa. Ma CBOs ane mandate yekuinfluenza nekucontributa kulocal governance issues. Chikumbiro chedu ndechekuencourage government stakeholders especially state security establishment dziri mumacommunities avari kuti va respect ma local participation in governance issues, in local governance issues that is affecting my local people.
Gwetava Christine Lovu veZimbabwe Lawyers for Human Rights ndovabatsira kuti vatatu ava vabudiswe musungwa. Studio 7 haina kwanisa kutaura na assistant commissioner Arnold Makomo avo vakasunga vatatu avo sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Numa kubva kumutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa dziri kutarisirwa chero nguva munyika kuzoedza kupedza bata murefu bata mupfupi yoitika munyika zvopakuti zvinhu zvisagadzikane. Numa idzi dzinoti vaive gurukota munyika iyi Vasidin Mufamadi uye vaive muteedzeri wedare reparamende Amai Baleka Mbete avo vari kupinda munyika kuzotaura nehurumende, bato reZANU-PF vanopikisa nemasangano akazvimirira oga. VeZANU-PF neMDC vanoti vanotambira nhumwa mbiri idzi. Asi munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti kugadzirisa matambudziko emunyika kunoda vene vacho kuti vazvipire.
Zvina kuipa Zulu kuti South Africa ive neshungu dzokubatsira Zimbabwe. Asi chatinoziva ndechokuti musha unovakwa nevarimo. Kana maZimbabweans pachavo asina shungu dzokuvaka musha wavo, chero kukabva vatumwa kudenga havangauyi vakagadzira dambudziko riri muno muZimbabwe. Chinotsvakwa ndechokuti panoda mwoyo wokushanduka wevanhu vomuZimbabwe kuti vati tazozvifunga kuti tishande pamwe chete kugadzira madambudziko atakatarisana nawo.
Asi semaonerenyu zvii chaizvo zvoda kuti zvinge zvichigadziriswa pane South Africa?
Nhamo dzedu dzakawanda kaZulu, hamene kuti vari kuda kutangira papi. Panogona kuti vanhu vanoda kutarisa nyaya dziri just immediate short term yokuti tine nzara. Almost half of the population according kuma results eZimvac havana zvekudya. Iye zvino the situation yenzara we live in get worse. Tatasvika kuna March when people will then start to have my greens. Saka maybe kuda ndiyo nyaya kana kuti inyaya nechokuita ne challenge yekuzvipatara madhokotera namanesi vanga vari pakutsutsumwa mwedzi yakawanda kuzvipatara zvino hazvina kumira zvakanaka nyaya yemishonga kana kuti inyaya dzedu dzemakakava dzagara dziriko dzava nenguva yakawanda dzisina kugadzirisiwa.
Saka munhu anga atangire papi chaipo?
Zvinoenda nokuti munhu anoda kutangira papi nenyaya dzeZimbabwe. Nyaya dzeZimbabwe dzakawanda. Inyaya dzine chokuita here nokutsutsumwa maererano nenyaya yavanhu vakasungwa nokuda kwemaprotests kana kuti nenyaya yezvavakavhukunyura pamusoro penyaya dzecorruption. Hatizivi kuti anenge achiita anoda kugadzirisa kana kubatsira kugadzirisa nyaya dzomuZimbabwe anoda kutangira papi.
Semakereke muri kuti poitwa sei nenyoka yapinda mumbai?
Zulu, machechi akatanga kutaura nenyaya yekuti maZimbabweans aite nzira yokugadzirisana iwo pachawo makore anokwana matatu apfuura.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Dr. Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi inoti munhu wose munyika iyi ave kumanikidzwa zviri pamutemo kuti apfeke chekudzivirira muromo nemhuno kana kuti face mask nechinangwa chekuedza kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Munhu anenge asina kupfeka chekuzvidzivirira ari kunzi abhadhare madhora 10 nemashanu, asi vanorwira kodzero dzevanhu vari kuti hurumende ingadai yatanga yawanisa vanhu zvekuzvidzivirira izvi. Malawi ine vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa izana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 137. Zviuru nezviuru zvevanhu nezuro zvakaratidzira muBeirut, guta guru leLebanon, zvichikurudzira vatungamiri venyika iyi kuti vasiye basa mushure mekunge vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vafa uye vamwe vanoda kusvika zviuru zvina vakuvara. Izvi zvinotevera kuputika kwakaita pane imwe nzvimbo inonzi yaichengeterwa zvinhu zvaikwanisa kuputika. Nyika dzakawanda kusanganisira America dziri kutsvagira Lebanon rubatsiro muFrance nhasi. Kutanga nhasi, gurukota rinoona nezveutano muAmerica vaAlex Azar vari kushanyira nyika yeTaiwan, uko vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi vaTsai Ing-wen. Kushanya uku kuri kuuya apo ukama pakati peAmerica neChina husina kumira zvakanaka. China haitenderane nenyaya yekuti America idyidzane neTaiwan sezvo ichiti idunhu rayo, kunyange hazvo nyika iyi ichiti inoda kuzvitonga kuzere. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinopakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yechirongwa che Zimbabwean Lives Matter chiri padandemutande, icho chakatanga chichikokerwa nevanhu vazhinji vane mukurumbira vanosanganisira muimbi wekusouth Africa aka uyezve mutungamiriri webato reEFF vaJulius Malema. Iye zvino chirongwa ichi chave kushandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe pasi rose. Chinangwa chiri chekudzidzisa pasi rose nezvekumbunyikidzwa kwekodzero kunonzi kuri kuitika muZimbabwe. Muchirongwa tina vatatenda magetsi wechidiki akabva kupedza dzidzo dzake kuOxford University kuEngland, uko akambova nhengo yezvirongwa zvakasiyana-siyana zvine mukurumbira zvinosanganisira chirongwa che Blog for Development chinokokerwa nesangano reWorld Bank akatobudirira. Ngatinzwei maondoro ava magetsi pamusoro pezvenyaya iyi.
Hashtag yekuti Zimbabwe Lives Matter yakakosha panguva yatiri ndoko kuti hurumende yatiri kurarama anda inokwanisa zvekushungurudza vanhu. Saka iyi hashtag yakanakira kuti inoita kuti international community ionewo zviri kuitika muZimbabwe. ingori nyaya yekuti nyaya dzemuZimbabwe ukatarisa pakaitika zvekwa George Floyd vanokwanda vakapindira nekuda kwekuti panenge paiswa hashtag yekuti George Floyd hashtag Black Lives Matter. Iyi yeZimbabwe ndiyo hashtag yaipengesa padande mutande. Saka tikatarisa nyaya yakadaro inenge nyaya yakanaka nekuda kwekuti vazhinji vemuZimbabwe vakataura. Maabductions haaperi. Vanondoramba vachingotorwa nehurumende vachiiswa panzvimbo dzisiriridzo. Saka iyi hashtag yakanakira kuti inoita kuti vamwe vanhu vasingakwanise kushungurudzwa nehurumende yedu vakwanise kutaura.
Vamagetsi tirikuona mashoko ari kuparurwa nemacelebrity makuru muAfrica vachiti vamire pamwe chete nezvaro zvaZimbabwe uyezve nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika ngaipere. Nemaondo enyu matano ari kutorwa nevanhu vane mukurumbira panyaya iyi anobatsira here?
Ndinoona sokunge mashoko ari kutaurwa nevanozivikanwa nevaimbi nevanhu vane mukurumbira anobatsira. Hashtag Zimbabwe Lives Matter haisi an anti-political movement. It's a demand yezvinhu zvekuti zvaifanira kuva nyore kutaura nezvazvo kuti mahuman rights haifanira kunge iri nyaya yekuti tingatogare dare rekuti toda kutaura nezvekukumbira mahuman rights mugore ratava rino ra2020. Ukoona zvakupindurwa nevaimbi nevanhu vane mukurumbira zvinopa udzamu, zvinopa uremu kunyaya yematambudziko atiri kusangana nawo muZimbabwe.
Tinonzwa hurumende yeZimbabwe ichiti inoremekedza kodzero dzevanhu uyezve hapana munhu anosungwa asina kutyora mutemo wenyika. Sewechidiki ari chizvara cheZimbabwe, ndeapi mashoko amungada kupa kune vakuru vakuru muhurumende?
Mashoko anongada kutaura kuvakuru vehurumende yemuZimbabwe ndeyekuti kana zvaitaurwa muna 2017, muna November 2017, zviri zvechokwadi kuti paida kuitwa Operation Restore Legacy. Handifunge kuti Operation Restore Legacy yanga iri kuti restore a legacy of corruption, a legacy of human rights violation, a legacy of, you know, misgovernance. Fanira kuva legacy yezvinhu zvinenge zvichita sezvinhu zvakanaka. Kwete kuti matambudziko ataisangana nawo panguva yaMugabe, wekuti vanhu paakabviswa munhu wese akafara. Uva matambudziko atinotanga kusangana nawo ari wese panguva yavamunangagwa. Zvinhu kana vakapinda vachipromisa zvinhu zvichachinja, zvinhu ngazvichinjewo. Hapana munhu anogara muZimbabwe asiri kutya kutaura. Pagraduation yangu ndakatorwa nekuda kwekuti panguva yaMugabe taitaura against ZANUP. Zvinhu zvasina kuita panguva yamunangagwa nekuti taibhiliva kuti munhu achangopinda muutongi anopiwa nguva yekuita sei yekuzvipruva. Ati takatorwa pagraduation president Mnangagwa varivo vanga va president. Ndopa ndakatanga kuziva kuti zvinhu hazvina kuchinja muZimbabwe. But I believe kuti zvinhu zvinofanira kuchinja. Nekuti zvinhu zvikasanaka vanhu vanoramba vachingoprotest. Ma international community inoramba ichingoita sei ichitaura kuti muZimbabwe mune matambudziko. Zvinhu zvatoda kuti zvichinje including kuti zvinhu kuti ikonomi yedu itange kushanda zvakanaka. Hazviitiki kana tisina kugadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo day to day. Kana tisina kugadzirisa zvinhu zviri obvious kuti mahuman rights violations zvisina kugadzirwa izvozvo, hatikwanisi kuti tiudze international community to invest munyika yedu, nekuti vanenge vachitoona kuti munyika yenyu yakaminama, nyika yenyu haina kumira zvakanaka.
Aiwa, tinotenda vamagetsi nemaondero enyu pamusoro pezvenyaya iyi. MuZimbabwe nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8 to 9 p.m. MuZimbabwe pano pane venyuro yeStudio 7. Anokoneka ine mufaro, ndino wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Vatereri, ndinokukwazisai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti vaRoma 13 verse 1 to 2 inoti munhu wose anofanira kuzviisa pasi pevatungamiri venyika nokuti hakuna simba risina kubva kuna Mwari. Vane simba rokutonga vakaiswapo naMwari. Saka naizvozvo anoramba kuterera vari kutonga ari kumukira zvakaiswapo naMwari, uye vanoita izvi vanozvitsvagira kutongwa. Mufundisi Simango, zvinorevei kuti hurumende dziripo dzakadzikwa naMwari?
tinotenda zvikuru baba Hwande nemubvunzo wenyu wakanaka kuti hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari. Isoko rinoda kuti ribatwe neuchenjeri nokunzwisisa. Nokuda kwokutiko tinoona dzihurumende dziri pasi pano dzakasiyana siyana dzinototi pamwe tinobvunza mubvunzo kuti zvakamira sei. Kana tichiti isusu hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari, tinofanira kungwarira nokuziva kuti soko iroro rinoreva kuti Mwari watendera bedzi, asi hakusi kuti Mwari ndiye anenge ati zvinhu zvivepo, asi kuti watendera maererano nezvinenge zviripo. Saka kana tichiti hurumende yakagadzwa naMwari, tiri kureva maererano kutendera kwaMwari zvichitipa simba rokutaura ukuru hwaMwari. Nokuti zvinhu zvose zvinoitika panyika pano, whether zvakanaka kana kuti zvakashata, zviri pasi pesimba raMwari.
Ko zvino mufundisi Simango, dzimwe hurumende pasi pano zvadzinoshungurudza vanhu zvinobva kuna Mwari here izvi?
Dzihurumende dzinotenderwa naMwari, chinangwa chiripo chokuti dzikwanise kutevera bumbiro nokuita zvakanaka zvinotenderwa, zvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka. Saka hurumende dzese kuti dzinogadzwa naMwari, kutaura kuti isu tinonamata, tinofanira kuva vanhu vanozvisa pasi tichitevera bumbiro remutemo wenyika imwe neimwe. Nokuti bumbiro chinhu chinogadzirira vanhu kuva noupenyu hwakanaka. Kana tichidaro zvekare, hakusi kureva kutiko kana Mwari atendera hurumende kuti inge iripo, Mwari uri muzvinhu zvose zvinoitwa nehurumende iyoyo. Kana kuti kana Mwari akakutendera kuita chinhu, hazvisi kureva kutiko zvinhu zvose zvaunoita Mwari anenge ainewe paunoita izvozvo. Panofanirwa kungwarirwa nokuda kwokutiko kana munhu uchiita chinhu, unofanirwa kuziva kuti Mwari anotiita chipi, regera kuita chipi.
Kana hurumende dzakadzikwa naMwari, sei vanhu vachizodzinyunyutira ivo vari vatendi?
Kunyunyuta kunokonzerwa nokuda kwokutiko pakati pevanhu vaviri vanoti hurumende nevagari vayo kana kuti nevanhu, pane vamwe vanenge vasina kutenda kubata bumbiro kurichengetedza. Nokuti bumbiro kana kuti mutemo kana kuti iro Bhaibheri pacharo, nokuti ibumbiro guru chaizvo resoko raMwari, rikatevedzerwa nemo nemo rinopa vanhu upenyu hwakanaka, nduramo yakanaka. Saka kana mumwe munhu akaputsa bumbiro manje, zvinozokonzera kuti mumwe anyunyute, zvinozokonzera kuti pave nekusungwa nokusungana nokutambudzana nokuda kwokuti kuna anenge aputsa zvinotenderwa. Chinangwa chehurumende ndechekuti vanhu vayo vagare murugare, vagare zvakanaka. Ndiyo ndava muchiona ndima iri panapa yamaverenga iyi. Vhesi inoti kuti tose tigare zvakanaka murunyararo norugare. Nokuda kwokuti ko vakagadzwa, vakagadzwa kuti vagone kubatsira vanhu vanenge vari panyika, vari vabati kana kuti vari vanhu vanogara munyika iyoyo.
Chii chingaitwa kuti vanhu vagare murugare pasina buboto sekudiwa kwazvinoitwa naMwari?
Chikuru sandichecho chokutanga chokuremekedzana, kuremekedzana kuziva kuti pane imwe ndima inotivudza kuna Mateo iti zvaunoda kuti iwewo vamwe vanhu vakuitire, vaitirewo saizvozvo iwewo. Kutaura kuti iko vanhu vakaremekedzana, vakakudzana, vakaziva kukoshesana, ndo panouya manje hunhu ubuntu, hunhu hwakanaka. Udzihurumende navanhu pamwe chete pakava noruremeko dzinokuremekedzana, panozoonekwa paine kugara kwakanaka nokuda kwokuti panenge paino rugare. Inyaya inokosha zvikuru yamataura nhasi uno. Nguva ndiyo ingatikoshera zvedu kuti hatingapedzi zvose, asi mataura nyaya inokosha zvikuru vaHwande. Ndatenda zvikuru.
Aiwa mazvinzwira mega vateereri, tinotenda zvikuru mufundisi David Simango netsananguro yavatipa. Vanoda kunzwa hurukuro iyi yose, endai pawebsite pedu yevoashona.com motarisa pakanzi zvechitendero. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Hwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika zana vofa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muHarare. Magweta emutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau vaHope Chingono anoti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari kujeri reChikurubi Maximum Prison. Zimbabwe yotarisira nhumwa kubva kuSouth Africa chero nguva, kunyange hazvo vamwe vari kuti chitsvambe chekugadzirisa zviri kunetsa munyika chiri kuvatungamiri venyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuNcwaba kazi 2020 nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, lamemetheka igciwane leCOVID-19 eZimbabwe usula abantu abedlula ikhulu 102 asebebhubhile.
Lo mkhuhlane unzima kakhulu. Bengizithola ngihlili ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona endlini.
Abasekeli bebandla leZANU-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe ukuya eZimbabwe.
Kula bantu asebegijimisa amanga aluhlaza tshoko benze nganto yeZimbabwe isibhebha sokutshisa akusahlaleki sokunzima.
Abanye bathi akula ludo oluzaphuma kulokhu okuza kwenziwa izithunywa zikaRamaphosa.
Laba bantu ANC angibathembi right now. Mina kathesi umuntu engithembele kuye ngibona ngathi BFF.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo.
Ngasikhangela ikakhulu eceleni lama-Zebra Veterans akuyisihluko esimangalisayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempini enkululeni.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Yamemetheka igciwane leCOVID-19 kwele Zimbabwe osokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4575 abahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo. Phakathi kwenani leli sebedlula ikhulu 102 abantu osebebulewe yiCOVID-19 kuthi njalo abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1416 sebephephe kumkhuhlane wecoronavirus elizweni. Abantu asebephephe kumkhuhlane weCOVID-19 bathi kuzima ukuhlala endlini lemuli umuntu engahlaselwa yi-coronavirus. Umnumzana Sebastian Tini ngomunye wabantu abaphila nzima ngesikhathi belo mkhuhlane lo.
Awukwazi ukuthi ungahlala nabantu bakho endlini njengoba kujwayelekile. Libukela i-TV nje noma yini ejwayeleke ukwenziwa endlini. Uhlala uzivalele endlini e-bedroom wenzela ukuthi kungabi nene nokuhlangana phakathi kwenu ngoba manje uzobasulela kwenzeke ukuthi ungabasulela lo gciwane lera. So bengizithola ngihlili ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona apha endlini. Makukhona engikufunayo bengenza ukufona and then bakwazi ke ukungilethela noma ngamanzi.
Uthi kuqakathekile ukuvikela imuli kumkhuhlane weCOVID-19.
Uma usuku leso simo ebengikuso ayisekho enye into engenziwa ngoba manje kumele ubavikele ngokuthi wena uhlale endaweni yakho wedwa ukuze ungahlangani nabo. Yikubavikela lokho ngoba uma ungahlangana nabo usuzobasulela lokho kugula lokho. So bekunzima khona ngoba manje ngifile singathi ngingedwa kanti nginabantu endlini. So kodwa ke ngenxa yokuthi kungumthetho nakhona kuyindlela yokuthi yokuzelapha kumele ukuthi ungahlangani nabo. Konke okufunayo bazokulethela eminyango into efana nokudla noma imithi nje yokuphuza noma yini kade iphuzwa kumele balethe bafike bafake eminyango. Wena uzothatha ke nawe ungene endlini ubuyele endlini udle ubuthathe futhi ubuyisele ubeke ngaphandle. Bekunzima khona ngoba manje uzoba naso leso sithukuthezi ukuthi uhleli endlini kodwa awukhona ukuhlangana nabantwana. Kube nzima kakhulu kimi lokho, kwangihlukumeza kakhulu.
Untini uphinde wathi njalo ungaphathwa ngumkhuhlane weCOVID-19 kumele ulandele isiqondiso zokuvimba i-coronavirus.
Umuntu mase phethwe yilo mkhuhlane lo kumele adele okuningi avela akhangelane nomkhuhlane make sure ukuthi i-hygiene phela ukuhlanzeka kuba phambili ukuze konke kuhambe kahle ngendlela e-right uvikele nabo bonke abantu noma kungesi basendlini nje kuphela kungabi nomuntu ovakashayo futhi akuna kuvakasha akuna umuntu oyakuphi kuphi bekunzima kakhulu ngoba nabantu bakithi abafowethu bebengakwazi ukufika baze ngibona
kwele Zimbabwe abantu bathi kunzima ukuvikela imuli labanye abantu ngenxa yesimo esibi somnotho. Bayakhala abalwa impi yenkululeko ngesikhathi kulungiselelwa usuku lweHeroes Day kusasa. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje okulomnotho obhidlikayo njalo okukhahlanyezwa ilungelo likaZulu kayisikho abakulwelayo. Umnumzana Petros Sibanda usiba lukhulu wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bekubutho leZipra uthi luqakathekile usuku lwabalwa impi yenkululeko loba nje bethwele nzima.
Ilanga lamaqhawe lilanga liqathekiswa umuntu wonke abaphilayo labasebasitshiyayo abaleleyo ngesikhathi sempi yenkululeko. Siyalunaza ke leli langa sikhumbula abafowethu, sikhumbula le njongo yabantu abayisukumela besiye empini yenkululeko, ukudinga ukuthula, ukudinga ukukhululeka, ukudinga ukuphila nje okulinganayo sonke singabantu beZimbabwe. Leli langa lisikhumbuza kakhulu ukuthi ngayo impilo yethu namhlanje imi kanjani. Kodwa siyanazela ukuthi lokho esakulwelayo kumbe lokho esasikukhangelele akusahambanga ngendlela esikukhangelele ngayo. Sasikhangele ukuthi khona siphile kahle, sihloniphane, sidle sonke, sithole okulinganayo, abantu abethu bafunde, labasilandela abanawethu bathole ukuthi ilizwe leZimbabwe ngempela lakhululeka, lalilwela ilungelo lalo, lilwela i-one man, one vote, lilwela i-economic independence, lilwela nje ukuthi abantu baziphile nje ngokuthula nangokuthandana.
Usibanda uthi kwephula inhliziyo okwenzakala eZimbabwe.
Impi yabalweli benkululeko lezi suku iyadanisa, iyadangaza, izwisa ubuhlungu, isihluku yona nxa uyikhangele. Okuthi uzuzibuza ukuthi khathi ukusukuma abantu besithi bayadinga ke inkululeko, kambe yikho yini ababekulwela lokhu? Sibona akula mithi esibhedlela, akula mathuba yokubana ukuthi bazincedise imisebenzi, akula konke okuningi-ningi nje kufunda ngumuntu nxa ephila. Lamanxa ma sebetshonile mbebegula abafowethu akuyesabeka, kuyadanisa ukuthi kulo hulumende sibili othi uyanaza ilanga la lokukhulekwa kwabantu i-Heroes Day, but nxa sikhangela ekakhulu eceleni lama-Zipra veterans akuyisihluko esimangalisayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempini enkululeko?
Kodwa umnumzana Wellington Moyo, umsekeli webandla leZANU-PF, uthi abantu kumele bethakazelele okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko loba nje bebhekane lokunye okubahluphayo.
Iqiniso esingalikhuluma ukuthi hayi njengoba solusondele usuku lwabalwa inkululeko, singuZulu wonke waseZimbabwe siyaluthakazelela, siyalujabulela, siyabahlonipha ngokusikhulula abakwenzayo ngokunikela impilo zabo. Into nje singayithembisa yona njengomuntu wezanu yikho nje ukuthi hayi bona bazokuqhubeka behola ini ipensheni yabo, kodwa kwamanje sesifokase entsheni yanamuhla. Intsha sithi ayize kuzanu beze namakhono abo namaplani zabo netechnology yabo.
Abalwa impi yenkululeko bahola ipensheni efika phose inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 4,800 RTGS ngenyanga.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abakubandla leZANU-PF bathi kukhangelelwe ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizakhulumisana leziphathamandla zikahulumende weleZimbabwe abaphikisayo kanye labanye abantu abatshiyeneyo kulungiswe okunye okuhluphayo elizweni. Kodwa abantu abanye bathi uNkosazana Baleke Mbete loDokotela Sydney Mufamadi bachitha isikhathi. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi abantu kumele badonse ndawonye. Uchuma uthi inkinga yokuthi abantu baqamba amanga ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Kulabantu asebegijimisa amanga aluhlaza tshoko benze ngantu eZimbabwe isibhebha sokutshisa akusahlaleki sokunzima. Hayi, abantu ake sifundele ukwezintehle. And lani njengenitatela izindaba, ngicela ukuthi kona siyenzeni into e-justifiable and fair for Zimbabwe. Ngoba ukuyibulala izigulu phasi ngamadolo yikuyibulalela umuntu wonke, ayikuyibulalela iZANU-PF ngomnangagwa, uyibulalela everyone ongweZimbabwe.
Kodwa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, uyakuphikisa lokhu.
Ukuthi sicatshile kuyatshengisela ukuthi kule kukhona okungabanga kuhlela izweni, ngoba kula muntu ongaphongubalekela lapho kule nkaba khona ekudeni. So sile crisis elizweni. Kodwa ke kuhle khona ukuthi kuthiwe bakhona abantu abavela ngaphandle abangabe bezosincedisa ukuthi sizwanane. Kodwa kuhle ngapha kuyangisa ihlazo linganani ukuthi sehlulane thina sodwa kuze kungenele omakhelwane. Okwesibili enthanda ukuphawula ukuthi kulobunzima ngoba uhulumende wethu ukhiphe istatement wathi kakula problem eZimbabwe, kula crisis, into ekhona kuthiwa kulama terrorist, kulama bad apples, kulama forces, kulama dark forces. So angazi ukuthi laba abathunywayo bazenelisa yini ukuthi bazwane lohulumende, ngoba ngiye ngabona izolo abanye kuma-Twitter besithi ubaleka Mbete vele ngubhururu kamnangakho.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe olandela ezombangazwe uthi kumele ibandla likaJulius Malema kube yilo elingenela kweleZimbabwe, hathi ibandla elibusayo kweleSouth Africa, ele-African National Congress.
Makukhuthaza ukuthi mabebona uhlupho olukhangelane labantu beZimbabwe betsho ukuthi hhayi balitho ngeqinisa uhlupho nanti. Akulankinga, yinto okumele yenzakale vele. Kodwa ukuthi mina laba abantu be-ANC angibathembi right now. Mina kathesa umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-EFF yinto engakwazi ukuthi ikhuluma iqiniso. Mabengathi bathuma abantu be-EFF ngo-understand. Kodwa be-ANC, ANC kunini ivikele uhulumende weZANU-PF bakithi abantu behlupheka benjalo.
Umnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe uyakusekela lokhu.
I-ANC ngeke izilume iyenze anything, iyafana nje njengayo iZANU-PF. I-ANC like into ezifanayo, akunanto yotshintsha. Bazohamba beyokhuluma indaba yangikhona izophelela emoyeni. Abakho serious ngeZimbabwe, maybe bakholisa ubana amaZimbabweans ebehambe ngakhalayo esebenzela imali engela into imali encane eSouth Africa, bayakholisa nje. I think ngakuthi abakhethe omunye umuntu ongakuyi ku-ANC than ukuthi esekhethe umuntu we-ANC.
Bakhona abathi kumele abantu abahlala eMatabeleland balwele uzibuse wabo, hathi ukuthi bamelele okungenziwa lilizwe leSouth Africa kweleZimbabwe. Umnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe oyibandla leMtokazi Republic Party usekela umbono lo.
Ayikho into eliqiniso ezakhulunywa izwano since 1980 ngene esitulweni. So mina into engizayifisa ukuthi ngitshela abathokazi ukuthi bantu bakithi asizazini singobani, sisebenzele ekithi, sithathe ilizwe lethu nje.
Akwaziwa ukuthi uNkosazana Mbete loDokotela Mufamadi bazafika nini kweleZimbabwe. Uhulumende weZimbabwe kuthiwa wephula amalungelo kwaZulu, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bathi balwisana labantu abakhanya ngani bangamalecatsha abaphikisa okungelangqondo. Kusenjalo kulabanye abantu abacela ukuthi ilizwe lonke jikelele lihlenge uNkosazana Noxolo Maphosa, umzukulu kamnumzana Joshua Dimzacangulube, okubikwa ukuthi uvinjwe ukuthi aphume endlini kaNgulube kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabachatshengelwa ukuthi ngamapolisa e-NCTA adinga uNgulube ngamehlo abomvu. UNkosazana Maphosa uthi abamthumbayo bamkhumula izembatho zonke, bamkhahlameza okwesikhathi eside ukuze aveze ukuba uNgulube ucatshe ngaphi. UNgulube udingwa ngabezomvikela abathi wayesekela ababefuna ukuthengisela mhlaka 31 Ntulikazi bekhonona ngobukhohlakali elizweni leZimbabwe lokunye. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumele zamapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Omunye kusimo lesi esifana lesika noxolo maphoza nguTawanda Mujehiwa, umzukulu kamnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli weZim Life, ochathele abezomvikela okwamanje abathi wathuthuzela ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende. Baningi abantu ababaleke ezindlini zabo abadingwa ngabezomvikela. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMalawi lithi umuntu wonke sokumele agqoke okuvala amakhala okubizwa ngesilungu ngokuthi ngama-masks ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kula bantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu 5 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwele Melika. Ucwaningo olusanda kwenziwa kwele Cameroon luveza ukuthi abantu abaziphilela impilo yakudala abanjengabohlobo lwama-pygmies, lama-kiddies labanye kabaguli umkhuhlane we-COVID-19 okwamanje loba bethanda ukuxhawulana. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngamalobolo. Kambe kwenziwani kulezi nsuku kule COVID-19 nxa kulotsholiswa kumbe umuntu elobola? Ake sizwe unkosikazi Jester Sibanda uMandlovu.
Akuvumi esintwini, kodwa ngomumo wona lo ukhona. Ngibone ngani kuzavuma. Kanti njona kwesinsikhathi abantu babekhatshana lakhatshana.
Abantu kumele benzeni?
Izumu ingaba ngcono ngoba liyabe likhangelene, limbone umkhwenyana laye ebabona abadala, likhulume liphendulane. Ifoni liyabe lingabonani. Ngibone ngani sibili yona lo mumo okhona sibili, lanxa kungavuma esintwini sizavuma ukuthi kuzavuma ukuthi kube njalo.
Kambe umnumzana Edson Moyo, yena oyincwadi kwezamasiko esintu, utheni ngodaba lolu?
Kubalulekile ukuthi abantu balobole bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje obezoom ukwenzela umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Khona ngokwesiko abantu kufanele bahlangane, bahlale phansi, kodwa ngoba kune-COVID-19 manje abantu abakwazi ukuhlangana. So abantu bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje balobole ukuze imisebenzi uhambe kahle ngelobolo.
Yes, lo mama njalo uAngelus Dube.
Ilanga lamalobolo ukuthi lize liyefika kuyabe sekulento eziningi esezenzakele. Yikho ke kulalokho okuthiwa ngo-social distancing ukuthi liyabe limela khatshana khatshana. Kule ndlela eyabe ivele isetshenzisiwe eyabobabakazi labomalume kusiyabikwa ukuthi sifuna ukulobola kubonwana kunjalo nje. Ngasa kusiyafika ukuthi ilanga lokulobola, omalume labana labo babakazi labo sisi babe sebembonile lwana muntu, babona lamadompo akhe, babona labakibo kwakhulunyelwana yikho ke bayabazi. Bona ngani indlela yokuthi kubona ukuthi bayahlolwa yini njalo sebehloliwe.
Kanti akutsho ukuthi phela nxa umuntu elobola kumele phela abonakale, umuntu abone ukuthi umalukazana wami ngulo kumbe umkhonyana wami ngulo. Ngakho-ke kuyavuma yini ukuthi uhlangane lo malukazana kumbe lo mkhonyana kubo Zoom lapho?
Nxa sesifika kulanga lakhona elokulobola lelo, ye kungalotsholwa sibili, mina angiboni insolo ukuthi kungalotsholwa ngeZoom. Njengoba sithi kulabadala kuyabe kuvele sukuke kwalungiswa sokusika ngokuthi abantu bakhatshana okunganani, njalo kuyabe kulabanye abantu abamela abazali njengabo babakazi labo malume ababe beyibo abakonkazana behlangana nabakojaha. Yizinto ezingalungiswa lezo, kwenzakale ukwenza ukuthi mhla sokulungile ke izinto sezibuyele kuleyo kuthiwa i-new normal, kungalungiswa ukuthi kuxoxiswane ke abantu labana babonwe. angibona ukuthi kulomkhuhlane kuyavalela ukuthandana kwabantu lokuthi abantwana bathandane balobolane baqhubeke ukuthi sebefuna ukucandela umusi.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola, asihlanganisi singabaphelileyo ngeviki ezayo. Ndithele lithuba ukuthi mbonge ubaba uEdson Moyo, umama uAngela Sidube, lo mama uJester Sibanda ngumandlovu.
Ngigcina amasiko wena, owangusenziwe mhando. Ngigcina amasiko wena, owangusenziwe.
Isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo yebo yebo, thakaso muhle zimpapo muhle yikudiba nokuhlelo labasakhulayo, ngingumike Gobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngesimo somnotho njalo ezombusazwe elizweni, intsha ilakho ukuzithuthukisa na. Kuhlelo silonkululeko Mathe osakhulayo obetshengisela e-embassy kwele South Africa ngolwesihlanu odlule, njalo okubandla lemthwakazi Republic kanye lo Mnashe Mtutsa owebandla lezano PF. Asizweni umbono ngamathe.
Ungabhekisisa kakhulu uhulumende lo uyasincindezela, usincindezela ngezepolitiki ikakhulu thina i-future yethu abontanga abatsha. Uyasebenzisa kakhulu into zelendi azisebenzise ngezepolitiki ukuthi manje ma ufuna ilendi ufuna ama-projects sokumele uqale ujoyine izano khona uzathola iland. Ngaphandle kwalokho ke i-future abontanga iphelele emoyeni, sigcwele emazweni kuma-diaspora. Ubukhokheli bukamnumzana uMnankagwa ohlala ethembisa amanga ngezithembiso zakhe ezingafezekiyo.
Siyezwa abanye ontanga bekhuthaza uZulu ukuthi asebenzise indlela ezishiyeneyo eziveza sobala ukuthi abathabanga ngobukhokheli kukamongameli uMasani Mnankagwa. Kodwa uhulumeni yena uthi uyazama ngamandla akhe wonke kule land audit elizweni. I-land audit izenza ukuthi abatsha bathola umhlaba kule Empower Bank, yona ezayenza ukuthi abosomabhizimusi abasakhulayo bathole imali. Ukubona njani lo?
Amalungelo wethu ayaphulwa manje ngohulumende nalo ezano ngapha ezithi new dispensation. Ngiyakhuthaza kakhulu ontanga manje ngesikhathi samanje ukuthi kabaphakame ngesikhathi samanje, sizilwele inkululeko yethu sezandleni zethu. Ngaphandle kokuthi sizilwele thina ontanga, angiboni ukuthi sizaba lekusasa elihle.
Hayi, siyabonga Mathe ngokungena kuhlelo. Asizweni umbono kaMtutsa.
Kufuna ukuthi abayouth athole imisebenzi. Yikho thina ngo-2018 sathi sasikhankasa sithi thina sifuna ukubambanisa isizwe, sifuna ukulwa lokugwelegwele i-corruption. Iproblem esibe layo, Brother Mike, ukuthi 2 years down the line silabantu abalokhu besenza ukungezwa, befihla ngokuthi bona basebenzisa u-section 59 we-constitution obavumezayo ukuthi benze ama-demonstration. Kodwa siyakwazi sikhangele Zimbabwe ukuthi ama-demonstration lawa kazibe peaceful. Yindaba yokuthi abantu bathi bafuna ukumatsha emgwaqweni, ukuthi uhulumende owavotelwayo ngo-2018 akhithwe ngodlame kulokuthi abantu bekhuluma ukuthi singakwenza njani ukuthi imisebenzi ibe khona. Iproblem yokuthi abantu babhizi bakhuluma ukuthi ZANU-PF must go, uyazibuza ukuthi iye ngaphi ngomntwini yavotelwa ngo-2018 ukuthi ibe khona up to 2023.
Nxa sebesithi ZANU-PF must go, kuveza sobala ukuthi sebekhathe ngobukhokhelo kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Kuyini okumele kwenzakale ukuze silungisise indubeko zabatsha elizweni?
It is their right ukuthi bethi ZANU-PF must go, but into ekumele ngiyitsho ukuthi mina umbuzo ukuthi ilizwe likhokhelwa ngubani ngumbuzo obuzwa kanye emnyakeni emhlanu. Lowo mbuzo uzabuzwa nje ngo-2023. So in between these years akula muntu ongafuna lokho yokuzabuza ukuthi ZANU-PF must go. Esingakutsho thina kathesi ukuthi abantu kumele bebambisane, sibe ndawone njengabantu abafuna ukuthi ilizwe labo lithuthuke siye phambili.
Njengoba konke lokhu lokhu kuqhubekela phambili kuyenzakala, uhulumende esithi hayi thina siyazama, abatsha besithi asitholi lutho. Kuyini okumele kwenzakale ukuze abantu bathole ithuba lokuzithuthukisa elizweni?
Iproblem esilayo, Brother Mike, ngabantu abacomplaina ku-social media bengazange behambe on the ground. Siyakwazi kanti during i-COVID, i-Ministry of Youth irelease i-17 million eyama-youth. Do you know of the people who benefited in Bulawayo? I tried to look for a name that I could recognize as ZANU-PF. I only saw 3 names. The rest of the names are well-known people. Abantu abaku civic society, abantu abangelani le ZANU-PF, they applied for the program. That's why they benefited.
Hayi, siyabonga Mtutsa ngombono wakho. Mthakazo omuhle, isikhathi sesidliwe nguMangoyi. Sesiluqhuba lapha uhlelo lwabatsha. Olibalisayo ngenjabulo, igama lami nguMaikove. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sinike ithuba untungameli Gomo kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungami linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo wenkosi. Ngolunye njalo usuku uNkulunkulu avumele ukubana sibe ngabaphilayo phakathi kwezivunguvungu leziphithiphithi lezi ezigoqele umhlaba wonke. Namhlanje ilizwi lethu sizalithola encwadini kaJona, iTestamente elidala isahluko sesibili. Siyabala nje indima ezimbili lapho kufundeka khona kanje. UJona wakhuleka uJehova uNkulunkulu wakhe sezivilinini zenhlanzi wathi, ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza wezwa izwi lami. Zihlobo ezithandekileyo lapha sizwa uJona esephoselwe elwandle kuthiwa wakhuleka esesiswini senhlanzi endaweni yabafileyo ngobana uginyo kwakhe kwakufana nomuntu ofileyo. Xa sikhona sihamba lapha emhlabeni zinengi inhlanzi ezisiginyayo size sizibone singabafileyo. Siyakwazi ukubana kulezi nsuku kulomkhuhlane lo okhona, abanye uyababamba bedlule emhlabeni, abanye uyababamba basile, abanye abakwazi ngikhuluma kunjenje ukuthi babambe ngaphi bathiye ngaphi ngobana basendaweni efana lomuntu ofileyo. Abantu bathwele nzima phakathi kobunzima bomkhuhlane. Siyabona nxa sithi siyakhangela silalela sisizwa ngendlebe, sibona ngamehlo sicabanga ngengqondo ubunzima abantu abaphakathi kwabo. Sibona imfanekiso eshaqisa igazi, abantu abaphilayo sebefana labafileyo ngenxa yokuthi impilo esiyiphilayo ilukhulu kumangalisayo. Abantu abasakwazi ukubana babambe ngaphi bayekele ngaphi. Ilizwi lami lanamhlanje liya kulabo ababangela ukuhlupheka kwabanye lalabo ababangelwa ukuhlupheka nabanye. Lina elibangela ukuhlupheka kwabanye abantu libafaka endaweni yabafileyo, lifana lenhlanzi leyaginya uJona. Abantu bavalelwe phakathi balokwesaba bayethuka. Ake lithinteke kunembeza, lilondoloze impilo zabantu bakaNkulunkulu. Abantu bayakhala babubula ukusa kwamalanga. Abantu bayacathiswa, abantu bayachaywa, abantu bayathethiswa. Abantu benziwa yonke into engabe ikhona. Abantu bafana loJona esesiswini senhlanzi bathole nzima kabaphefumuli. Ulaka lomhlaba luphezu kwabo. Kodwa uJona ke wathi sebone konke khona lokho uthi wamemeza uNkulunkulu walizwa ilizwi lakhe. Lina eliphakathi kobunzima, lina manqamo mathupha, izihlobo zenu omakhelwane labanye abantu nje, bizanini igama likaJehova uNkulunkulu uzakuzwa lanxa sithiwa sekutheni, lanxa kuleziqhwaga izinqwabalanda abangalaleli ilizwi lokukhala kwabantu ngobana bayizacuthe endlebeni, abanye inhliziyo sezaphenduka zabangamatshe, abanye velo nembeza abakwazi ukuthi into enjani. Kodwa ukhona olalelayo ezwe sisezinsizini zona lezo aphendule imithandazo yethu. Lina lonke elisebunzime namhlanje elifana loJona esesiswini senhlanzi, memezani kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzalizwa ilizwi lenu, uNkulunkulu uzalalela imithandazo yenu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, ngiletha abantu bakho ngendawo ngendawo langezimo ngezimo. Lalela usezulwini uphendule imithandazo yabo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Mfokankomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe, osuku labantu abedlula ikhulu 102 asebebhubhile. Abasekeli bebandla leZANU-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe uya eZimbabwe. Kodwa kulabanye abathi akulaludo oluzaphuma kulokhu okuzakwenziwa izithunywa zikaRamaphosa. Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi ukwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olamhlanje. Olivalelisayo ngu-Kips Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.